kana paitika mhosva dzakadai zvinotaura kuti pane munhu ari kutyora mitemo yenyika. Saka mapurisa emuZimbabwe aripo pakuona kuti vanhu vari kutyora mitemo yenyika vati vatongeswa. Kana vapedza basa ravanoendesa kumakoti majaji votonga. Vanhu vanotyora mitemo voita sei? Vopiwa murango wavo. Saka MDC kana TCC kana ine zvingatsarukano zvaitwa kune vanhu vayo. Ngavaende kumapurisa, mapurisa oitisa nyaya yacho kumajaji.
Ko zvavanombotaura kuti mapurisa anenge anozwa zvekuita nebato reZANUPF.
Vanogara muparamende, varimo muparamende, ndovakaisa takabatsirana kuita constitution, tiri tese navo muparamende. Iyo muparamende munovachengetedza imomo, ndo munotaurwa nyaya dzavari kutaura idzodzidzi. Voenda vonotaura kuparamende. Kuti pane vanhu vasiri kuita basa ravo pamutemo vonhadziridza kubva kuparamendi kwavari. Ivo vese vari kutaura ivavo havana kutiza nyika, vari muno mukati meZimbabwe, vari kuchengetedzwa nemapurisa iwayo muno muZimbabwe. Haangachengetedze vamwe, osiya vamwe vari veTCC. Dai kuri kuti mapurisa akavenga TCC vaitotanga naiye chapisa wacho.
Asika vari kuti munyika maberekera ingomo vamutsvangwa.
Nhasi ari kuvachengetedza mangwana kuti vaiti hapana vanhu vari kutadza kuenda kumabasa vachinzi hatiri veTCC. Hapana vanhu vari kutadza kuenda kuchikoro vachinzi tiri veTCC. Hapana vanhu vari kutadza kunamata vachinzi tiri veTCC. Hapana vanhu vari kutadza kuita zvakasiyana siyana vachinzi tiri veTCC. Saka mune law in order ari kuvachengetedza because hapana vane bheji rakanyorwa kuti TCC ari kunongedzerwa. Kuivo vavo vazotaura wanhasi ndiye azoita sei, ngavaende kumapurisa.